Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 7 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinezviro muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yorangarira zuva remagamba mangwana. Zimbabwe Election Support Network yonetsigana neuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota nekunoona kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here. Nasi tichataurawo nevechidiki nezvezuva remagamba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe mangwana iri kurangarira magamba enyika akarwa muhondo yechimurenga. Uye pamberi pezuva iri mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora mubepanhau reSunday Mail kuti vakavamba bato reZANU-PF vandapaningi Sithole vanofanira kuremekedzwa segamba. Bato reZANU-PF rakavanyima chiremerera chekuva gamba renyika richiti vainge vatengesa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata rimwe gamba renyika varugare gumbo.
No, mashoko. Akadzama chaizvo iwawo ndiwo mashoko atinonge tichifungira nhambo dzose kuti mutungamiri wenyika anofanira kunge achitaura zvinhu zvinobatanidza vanhu zvinhu zvinounza udzamu kwatiri kunyika pavanhu veZimbabwe havasiri vasole vega vakaita contribution dzefrago vazhinji vakaita savana vana Chitepo vana Hama Giripi vana Mukono vana mtamba mengwe zvikurukuru vava vandavemava those is the core
tiri kuona kuti vakaenda kuhondo nguva iyi vanenge vanga vari vechidiki zvanga zviri nyore here muchigara mumasango kudaro vagumbo zvaiifamba sei chii chaita kuti muite ushingi wakadaro nemazera iwayo
yanga iri challenge huru I must say that's why ndichiti inini inofara kana vanhu vachinge vachikwanisa kutaura zvikurukuru vatungamiri kana vachinge vachitaura noku recognize vanhu vakaenda kuhondo because it was really a challenge vanhu vazhinji vakaenda kuhondo vanga vari vadiki vaingotevera zvaitaugwa maredio mumapepa zvinhu zvinhu zvakadaro so vouya vojoina voita kufotredi asi kuti kwokutanga vanga vachiuya vari vashoma but pavakazovuya muna 1973-74 yanga yashata because vanga vakawandisa and vanga vasina kuwana chokubata kusvibva batsira asi deba yorubatsiro rwatakapuwa dava support groups all over the world takakwanisa kuti tipe vanhu zvokudha nenhumbi dzekupfeka nokuvatrena the main thing was really kuti tivatrene vadzokere kuroro vahondo muzimbabwe and ndo zvakaitika izvo saka zvetirinodatahiroseka pakabva tinoda kuti tirangarire magamba akatisiya uye kuti tivone kuti tingaita here something tichivatire vanhu hama dzavanhu ivavo vakataiti kana vachizikana but riya kuti ngatiitei zvidhu zvedu nenzira yainokudzamu kuitira kuti Nangobari kwa waka sayabu ya mfare kutu kivende kichi kwa nisaku shanda panu kwa wetaka mbata na kambaza bawa. Chizi iste mweyangoru vengo uyu iste idea ye hatred of each other of the Morgan. Chine kichi wanawadiki nga wachitora wachita zwe tola kanya kutu zwe hauta kutu zwe nika mbata hezi adrege ku pretenda chisava tibirigezera nyika na vanhu kuti tinoda kuti vana vadiki vatonge asi at the same time tovakanya kuva ne ecosystem and the contradiction.
Saka muri kuti apa hazvichafaniri kuita zvekuti vakarwa hondo chete ndo vanofanira kutonga.
No, hatingadaro. Hapana chinhu zvakaita zvaitocho. Mwana weZimbabwe umwe umwe anosvita kuti atonge kana achigona chikuru chatinongoda kugara kwakanaka muZimbabwe. Vanhu vane rusununguko, vanhu vane freedom, vanhu vane vachikwanisa kuita zvavanoita, ikonomi yedu ichiperforma, vanhu vakasafa sezva zviriko zvino. Vanhu vari kupafa vanhu vari kutambura nenzara.
Gamba renyika varugare gumbo vari parunhare kugweru. Tichaenderera mberiwo mangwana nehurukuro yedu navagumbo, uye tichataurawo nemutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa nevamwe vatungamiri mangwana. Chirongwa chekungorora kuti master evanhu vakanyorisa kuvhota arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll inspection chakapera, asi Zimbabwe Electoral Commission ichiti vanhu vangangodarike zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% ndivo vakaenda kunoongorora kuti master avo ari mugwaro iri here. Izvi zvinonzi hazvisi kufadza nevesangano rinoongorora nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network. Mukuziya nyaya iyi tabata sachigaro weZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni.
Zimbabwe Election Support Network yakakurudzira kuti vana veZimbabwe vakanyoresa kuvhota vanotarisa kuti mastavo arimo here muvoters roll kuitira kuti chirongwa chedelimitation chiri kuitika munyika chifambe zvakanaka. Takatarisa huwandu hwevanhu vakanoinspekta voters roll. Tinoona kuti chidimbu chiri pakati nepakati che 50% kubva panhamba yevanhu vakanyoriswa kuvhota we 5.8 million. Tichitarisa nhamba iyoyo hatisi kufara kuti vazhinji havana kukwanisa kuda kuongorora kuti mazita avo ari mwere muvoters roll.
Chingava chikonzero chei chaizvo chakaita kuti vamwe vasaite chidokwa dokwa chekuda kunoona kuti master avo arimo here mugwaro revavhoti?
Zvikadaro varongofunga kuti sezvo vakavhota pamaelections akapfuura zvisarawo rinenge riri muvoters roll. Asiwo zvinogona kuitika kuti panenge pachiitwa voters roll audit zita iroro rinogona kungobviswa muvoters roll. Saka zvakakosha kuti nguva dzose panodanidzirwa kuti titarise kuti masaidi ari muvoters roll tikwanise kunocheka tichishandisa mafoni edu panhamba dzakapuwa dzepa WhatsApp uyezve kana kuenda kumasenders anenge akapuwa nezei kuti tinokwanisa kucheka kuti masaidi ari muvoters roll. Tisazoshamisika musi wokuvhota zita iroro risimo. Saka tinongokurudzira kuti ngativei nekuzvipa nguva kuti tione kuti tiri muvoters roll kana kuti kwete.
Pane nguva yanga yatarwa nezeki kuti vanhu vaite izvi kusvika mukupera kwemwedzi wapera. Zvinokwanisika here pari zvino kuti vanhu varambe vachitarisa havo mazita avo mugwaro iri?
Kunyange zvazvo nguva yekuongorora izvi yakati yapfuura, hazviregedze kuti vaya vanokwanisa kucheka vachishandisa nhamba yakapuwa yeWhatsApp yakapuwa yokushandisa mafoni vanogona kuramba vachicheka kuti vaone kuti zita ravo rimo muvoters roll uyezve maidea avo akabuda zvakanaka here kuitira kuti kana pane zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe. Kurudziro yedu ndeyekuti munhu wese ange achikwanisa anokodzera kuvhota ange achikwanisa kuvhota. Saka tinongoramba tichikurudzira kuti avo vasati vanyoreswawo zvakare kuvhota vanyorese kuti vakwanise kuvhota nguva yechipo.
Vanhu vanokwanisa kuenda kunonyoresa kuvhota kupi chaizvo vamakoni?
Pane masenders aripo madistrict offices ezek kwatinogona kushanya tichinonyoresa kuvhota. Kana tisinawo zvitupa tinogonawo kuendawo kumadistrict offices aregistrar general kuti tikwanise kunoona zvitupa kuti tikwanise kunyoresawo semavoters munyika yedu. Election yapadhuze chaizvo. Kurudziro yedu ndeyekuti wese anokodzera kuvhota ange ane kodzero yekuvhota. Kuti unge nekodzero yekuvhota unofanira kunge wakarejistwa uri muvoters roll, kwete kuti wozopengenuka mazuva mashoma shoma election isati yaitwa kuti regedza ndinonyoresa. Ukadaro haukwanisi kunge uchizovhota muelection ya2023.
Nechikonzero chei?
Nokuti voters roll ya2023 rinovharwa panenge paitwa presidential proclamation election. Nguva yekuti vanonyoresa kuvhota inongopuhwa chidimbu chidiki diki zvikada 30 days. Tikapfuudza 30 days hauchakwanisa kunyoresa kuti uvhote. Vana veZimbabwe, vatungamiri vatinoda tinogona kuvawana chete kana tichikwanisa kuvavhotera. Asi ngatizivewo zvakare kuti kusavhota kwedu ivhotiwo zvakare, nokuti tiri kuipa iyo vhoti kune avo vakanyoresa kuvhota kuti vatisarudzire vatungamiri vavano.
Avo vanga varisa chigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeIvory Coast vaAlassane Ouattara vanoti varegerera vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaLaurent Gbagbo senzira yekuunza kuyanana munyika iyi. VaGbagbo vakachenurwa nedare reInternational Criminal Court kuHague pamhosva dzavaipomerwa dzekukonzera mhirizhonga nekuda kurambira pachigaro mushure mekukundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Asi muIvory Coast vainge vachipomerwawo imwe mhosva yekuba mari kubva kubhanga guru renyika, uye vainge vatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri. Vairamba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, dzimwe ngarava ina dzange dzakatakura chibage nechimwe chikafu dzabva kumahombekombe kwegungwa reBlack Sea muUkraine nhasi sechibvumirano chakaitwa pakati peUkraine neRussia chichikokerwa neTurkey neUnited Nations dzichienda kuChina, Italy neTurkey. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vashora zvikuru sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International nekuramba rakanyarara mushure mekunge Russia yakanda zvombo panzvimbo yemagetsi inoshandisa simba renuclear yeZaporizhia NPP. VaZelensky vanoti maitiro aya anoratidza kuti sangano reAmnesty International rinorerekera divi. Mutungamiri weInternational Atomic Energy Agency akatoshora zvakaitwa neRussia achiti zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Muchirongwa chevechidiki chesvondo rino chinotarisa zvinosangana nezviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo, Tine hurukuro nemu tauriri we sangano rewadzizi re zikosu vamunyarazi nyavanu na va Boris Muguti vanu vamunyori mkuru weri mwe sangano rewadzizi re zinasu nezwe kukosha kwezuwa remagamba kunewe chidiki. Totanga nekunzwa kubva kuna munyaradzi.
Hiro sei no release waratino rangarira tuzo fought and died in the struggle for independence in this country. So it's a very important day that no rangarira magamba iwawo nekuda kwechitiko chihombe chavakaita chekufira nyika.
Boris, rakakosha sei zuva iri?
Tinotika ndekuti zuva iri takaritarisa izvo rakatikoshera zvakanyanya nekuti zuva ratinorangarira vese vakazvipira kuti vapinde mutsango varwire nyika ino vaitore kubva mumaoko evapandepfumi kana kuti vachena. Takaona vakomana nevasikana vechidiki vachibereka madhidi vachisiya dzimba dzavo vachipinda musango kunorwira nyika ino. Nekudaro izuva ratinoremekedza. Asi tichiriremekedza kudaro tinoona nekutsitsinwa kuzhinji kuti kana vatongogara vachinomuka nhasi kana vachikepo vachikwanisa kumuka nhasi havangazofari vachiona Zimbabwe yavakarwira. Zimbabwe yavaida kuti isunungurwe, Zimbabwe yavaida kuti iwerere uchine mukaka yamamvembe sezvairi izvi.
Munyaradzi, todzoka kwauri, wanzwa zvataurwa naBoris ari kuti vashakabvu vakamuka havangafari nezviri kuitika. Unotenderana nazvo here kana kuti une maonero akasiyana?
Handizivi kuti maonero aari kuita nyaya iyoyi ari kuiona achiremekedza because izuva rekurema celebrations rekuremekedza zvakaita maheroes. Some of them are dead, some of them are still alive. And it, so zuva iri izuva rekuvatenda nezvavakaita kurwira nyika. Nyaya yakutaura inyaya yakasiyana nezuva ramangwana because from his own perspective zvaari kutaura izvizvi is not what is currently happening in the country. Vakada kutarisisa maissues acho anga achibata they are very incorrect because tichitarisa nyaya yeeconomics dzataura idzodzo the country is currently growing from international monetary fund point of view, World Bank point of view. Saka I don't know his point of view.
Mukoma Boris, manzwa zvataurwa hanzi tichitarisa nyaya dzezveupfumi hamungati nyika yaita mamvembe.
Tinoita kuti nezve nyika yaita mamvenze kutambura kuri kuita vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunonga svosvo nemuromo, zvinhu zvadhura muzvitoro, havasi kukwanisa kutenga zvekurwa murizhinji zvisinei nekuti uri mukuisira here kana kuti vadzidzisi vari kutambira nzungu, vari kutambira mari isingakwanisi kutenga, vanhu vari kutambudzika.
Mukoma Munya,
economics dzenyika dzedu panguva ino tiri munguva yenational development strategy 1. Handizivi hangu kana vachimboverenga mapolicies iwavo enyika. Tiri pastage yatiri takangobva mutransitional stage manje manje. Izvezvi vashandi vehurumende vabata ivavo vane mabenefits mamwe avakawedzerwa, ane dzimwe mari dzimwe dzavakawedzerwa. Of course machallenges anowanikwa here and there, but overall tichitarisa economy hakuna economy isina machallenges. Right now we are facing inflation, maprice ari kukwira munyika dzakasiyana siyana nenyaya dzehondo dzimwe dziri kuitika kunana Ukraine nekunana Russia.
Todzoka kwamuri mukoma Boris, mungati here zvakarwirwa nemagamba aya ndo zviri kuitika pari zvino takatarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Handigutikane kudaro nekuti pakabereka puti ana vatongogarana navachitepo vave vachibereka puti vachiita kuti vagadzire Zimbabwe inoita kuti vechidiki vawane mabasa. Tikatarisa Zimbabwe yatirorama mukati nezuva ranhasi, vechidiki havana mabasa, vechidiki vari kuenda kuzvikoro vachifunda vachisendeka dhigiri yavanenge vadzidza. Hapana mabasa achagadzirwa nehurumende iripo. Nokudaro ndinoti zvakarwirwa nemagamba aya hasati zvazadzikiswa.
Mukoma Munyaradzi, hanzi zvakarwirwa hazvina kuzadzikiswa, munotenderana nazvo here?
Aiwa, hatitenderani. Zvakarwirwa zviri kuzadzikiswa. Tichitarisa nenyaya yematongerwo enyika iwawo tinoona kuti bato riorawo iora vari kunyanyotsigira mune chaizvo chaizvo. Currently vane macancels avanawo avari kuholda, but they are not fulfilling anything. The ruling party inova inayo ine maheroes mamwe avari kutaura, vamwe vacho vamunangagwa vana kuvataura navachiwenga. Tine maprograms. If you start from the border right now, tine best border expansion iri nayo kali tine rural development program iri kuitika tine ma programs akawanda ari kuitika zvekuti vakuru vedu vakafa vakarwira nyika vachiona zviri kuitika munyika panguva ino vanonzwa kufara chaizvo because zvavakasira ndo chaizvo chaizvo zviri kuzadzikiswa munyika yeZimbabwe ndo chaizvo chaizvo zviri kuitwa kuhayo dai varinga varipo izvezvi ndo vakadai vachinge vachitoita zvinhu izvozvo zviri kuitwa saka zvinofadza kuti vakuru vedu venyika havana kurasa chitenderano chavakaita nguva yehondo kuti vazovandudza nyika kuti vazodevelopa Zimbabwe
kandai renyu rekupedzisira mukoma Boris tisaswerere kuvhiya katiyo
mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti mhuri yeZimbabwe muzuva remangwana tichange tichirangarira magamba akatifira asi timarangarira kudaro tinenge tine kuchichinwa mukati mehana yedu tichafanira kunge tinazvo mundandariro dzedu kuti todii patasvika apa hongu tingazofira nyika ino pachishuvira kuti igadziriswe asi zvavaishuvira hazvina kuzadzikiswa
oyo angari mutauriri angari munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Students Union vaBoris Muguti vari parunare muHarare panzwawo zvakare kubva kumutauriri werimwe sangano revadzidzi reZikosu vamunyaradzi Nyavanhu vanga vari parunare kuKwekwe. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu
Maneru akanaka vatereri ndini wenyu wemazuva ose Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero tisingapedzi nguva ngatinzwei zviri kunetsa mukoma Dennis Mabera
makadiko pa Studio 7 yechechi pano ndinamubvunza pokuti Jesu anotaura achiti kwanzi makazokuchinzi usachiva kana kuti usaita upombwe Pana Mateo 5:27-28 apo. Iyo Bible Jesu unozoti kwanzi asini ndinoti kwamuri atarisisa mukadzi akamuchiva watopomba.
Saka mukoma Dennis chii chamusinganzwisisi apa? Chii chamuri kutya?
Ipapo panonetsa kuti vangani vachapona ipapo pakutarisa mukadzi womuchiva kutonzi wapomba. Mutemo unotaura zvimwe here kana unotaura saizvozvo zvawakataura izvoti ukachivisisa mukadzi watopomba. Mukadzi wacho unongaita here pamiri usingamupomba nezhira iyoyo kuti unotoita pamiri mukadzi nekuti wamutarisisa
mukoma Dennis mufundisi David Simango vakateerera vari pano kukubatsirai nemubvunzo wenyu makadini Reverend Simango
manheru akanaka baba Wande nevateereri vedu reStudio 7 mubvunzo wamukoma Dennis Mabera uri pana Matthew chapter 5 Jesu unoti iye makanzwa kuti zvakanzi usaita upombwe asi ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe naye mumwoyo make panapa Jesu mashoko aaitaura waireva kukosha kwekuti munhu anofanirwa kuziva kuti chese chinoitwa nomunhu chinotangira mukati chinotangira mumwoyo ndoda kuti zvijeke kuti Jesu haana kuti mumwe nomumwe unotarira mukadzi watoita upombwe Jesu haana kudaro
Jesu akati nai mufundisi Simango
Jesu wakati achitaura zvijete kwazvo kwazvo unoti ini ndinoti kwamuri mumwe nomumwe unotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe mumwoyo make muri kuona kuti upombwe unoti waita mumwoyo make nokuti zvinhu zvinozoitwa nomunhu kunze mumuviri wake uyu zvinotangira mumwoyo saka muchiona kuti iko Jesu waida kuti munhu ave nomwoyo wakaberekwa patsva mwoyo wakanaka nokuti Jesu Kristu unoziva zviri mumwoyo medu tikaona pana Mateo chapter 9 pa verse ya 4 pano tipo asi Jesu achiziva mifungo yavo akati munofungire iko zvakaipa mumoyo yenyu nokuti tinoda kuziva kuti munhu wese ane chaanoita chinenge chatanga chadzvarwa mumoyo make sake paanoti munhu akatarira mukadzi akamuchiva atoita upombwe mumoyo make sake David achitaura achiti iyo kumapisare machapter 119 pavesi ya 11 unoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Kana mumwoyo muine shoko ramwari haungagoni kutadzira mwari nekuti shoko iroro rinokuvandudza mifungo yako kuti uve nokufunga kwakanaka. Kana uine kufunga kwakaipa nezvaunozoitavo zvinenge zvakaipa. Saka munhu zvose zvakaipa zvaanoita mbeu yacho inotanga mumwoyo. Saka hazvisi kureva ba kuti kana waita chinhu mumwoyo imomo tomboti zvataurwa namukoma Mabera kuti munhu angaita pamuviri here nokuti ndaita mumwoyo. Aiwa,
tipewo mashoko enyu ekupedzisira mufundisi Simango.
Regai ndipedzise ndichiti kwatiri tose, iwewe unogona kunzwa vanhu vachitaura vachitorangana kutoti endei kwakati nenzeve dzako idzi. Saka manzwiro aunoita vanhu vachitaura ndozvinoita Mwari manzwiro aanoita zvaunenge uchifunga iwe. Paunofunga paya paya ruzha rwokufunga kwako rwakangofanana noruzha rwunobuda pamuromo womunhu uchinzwa nenzeve dzako. Nzeve dzaMwari dzinonzwa ruzha rwokufunga kwako nezvaunoita mukati mako. Sakei munhu achifanirwa kuberekwa patsva nokushandurwa kuti chive chisikwa chitsva, aberekwe patsva.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru.
Tinotenda zvikuru nemasoko iwayo. Mwari akukomborerei. Mwari ave nemi.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo nezvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti ngatitanganiwe zvakare kwamba dzinouya.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanono Kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Nhasi tiri kutarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yeEnglish Premier Soccer League. Pane mutambo watambwa Leicester City yaita iyo mangange 2-2 neBrentford, kuchitiwo Manchester United yarowa iyo 2-1 neBrighton. Pamutambo uri kutambwa iko zvino, Manchester City yanga yakatungamira 2-0 ne West Ham. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mangwana Zimbabwe iri kurangarira zuva remagamba, vamwe vachiti zvinhu zvakafirwa nemamwe magamba hazvina kuzadzikiswa, asiwo vamwe vachiti zviri kuzadzikiswa. Zimbabwe Election Support Network yonetsekana neuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota uye nekuenda kunoonawo kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.